Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Makoma iwondomoka achidonhedza matombo nemadzi zvinosvika kuzara dzitora dzimba dzizara muzimba imomo. Vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa bhozi vakaitika usiku, saka vamwe vakafira ipo window yasiri.
Vanhu vekumanikaland vosimudza matombo makuru kutsvaga hama dzavo dzakatsakatika nedutu mupengo idai. Vamwe vagari votarisa nhamo yavakaona nedutu mupengo iri, asi vachiti vave kuziya nenzara sezvo vasati vawana rubatsiro. Kirinika yekwamutsvangwa kuchimanimani yopiwa mapiritsi nemaARV kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Chikwata cheZimbabwe Warriors choita gadziriro yemakwikwi eAFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vanoti mauto achiri mubishi rekutsvaga mitumbi yevanhu vakashaya munjodzi yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone idai kuManicaland. Hurumende iri kukumbira madzishe nemasabhuku kuti vagarise pasi vanhu vavo vose vakapona kuti paonekwe kuti ndevapi vakaeredzwa nemvura kana kuti vakafushirwa nemadhaka nematombo. Asi vanhu vakawanda kuChimanimani nekuChipinge vanoti hurumende iri kunonoka kutsvaga hama dzavo, nekudaro vave kuzviitira vega, vamwe vachienda kuMozambique vachitevera nzizi kuti vaone kana hama dzavo dziriko kune mitumbu yevanhu iri kunzi iri kuwanikwa ikoko. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunosvika pamazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe. Pachikoro cheDzingire Primary School kuChimanimani panonzi pane vana vechikoro makumi matatu nevapfumbamwe nevarayiridzi vana vakaeredzwa nemvura vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Zimbabwe iri kutarisirwa kutangawo mangwana nemusi wesvondo kubatana mukuchema vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri kuManicaland nemasvingo. Izvi zvakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu kuManicaland, tabata amai Mutsvangwa.
Vanhu vari kuno vakasvika pakasvikirwa nedambudziko rakanyanya zvikuru ratisa kumbofungira mukati meupenyu hwedu kana muhistori, kana ukabvunza vakuru kuti makambozvionawo here. Zvandiri kutaura kudai, Chimanimani ito vanhu vatoriko vatori marundi, haugoni kubuda muChimanimani nekuti izvo marodhi ese akatorwa nemvura. These mud slides dzaiuya, makoma aiwondomoka achidonhedza matombo nemadzi zvinosvika kuzara dzitora dzimba dzizara muzimba imomo. vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa bhozi zvakaitika usiku, saka vamwe vakafira ipo in their sleep ipapo, zvokuti marescue teams edu ari kuita basa rinoshamisa zvikuru. Nokuti for the last few days it has just been air operations, nokuti there is no accessibility. Vamwe ukanzwa story dzavo, ndakataura nomwe baba vakati ndakanga ndakangobata mwana wangu, ndakatanga ndakabata 2, wana akaitwa washed away nemamudslides iwawo nemvura yakasimba nematombo. Apa umwe wacho waakanga gumisira akabata akazotadza akatorwa akaenda. Iyewo the last one wakatora ndiye wakaona bhodhi yake vakagona kumuviga. Asi vamwe vatatu vese, vamwe vaviri, ane vana vanga aina vana vatatu, vamwe vaviri haasati atombozikanwa kuti kana vakafa mabhodhi zavo ari papi. Saka ndonyaya iri kunyanya kurwadza mhuri. Unongoona misodzi chete kana uchiteerera, ndine hama dzanguwo ndokumusha kwangu uchiuya dzinodzichema kuti Seneta Mutsvangwa vana vakafa, Seneta Mutsvangwa ndakaedza kuti ndingaseve mwana wavo. Asi zvakatadza nokuti madhaka acho aiuya achizara dzimba achizi, zvokuti kana kufamba kunenge kwakunetsa. Ava vana masoja edu nemayouth nevamwe vakadaro vari kufamba netsoka long distances kuti vafambe maareas imomo paive nemba pesipesi vachiedza kutimba kuti vabvise, vachibvisa marabhole ivo nemadebris kuti vaone kuti vaone. Ende vari kuona vanhu akafa 3 meters deep pane madhi yega yega, vachichera vachichera vari careful kuona kuti vatore vanhu vagovaviga zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane imwe mitumbi yakati wandei yave kuvigwa kuMozambique. Sei pakutorwa matanho akadai?
Vamwe vari kuonekwa mabhodhizi avo vatoo kuMozambique vasvipwa nemvura kusvika kwese uku kuMozambique. Ende machiefs ekuMozambique vatoona kuti vaona madead bodies, vakaona kuti havangarambi vakangochengeta vakaviga zvakanaka. Ende chetinotenda chikuru ndechekuti hanzi vaitora mapicture mabodies havaitorawo for identification later.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare kuChimanimani. Zvichakadaro, mumwe mugari wekwaRusitu kuChimanimani kwakare Washington Mulambo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino, vachiti havasati vakwanisa kuwana rubatsiro zvikuru chikafu. Tavabvunza mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Zvezvese zvaribi kunyee pamwana wamai, zvinhu zvakaoma zvokuti itori zhara ka zhara yakatoti mamisa inizi ndatotemba sekuru vangu vanobva kuBulawayo vatondivigira chikafu shapu.
Chikafu hachisati chasvika kusvika pari zvino?
Pandiri ina hapana pendati ndaona chikafu, but ndotakada kungozva kuti kumwoko chakangosvika svikawa but kwetiri kwasa chasvika.
Chii chiri kukonzera kuti chikafu chinoneke kusvika kwamuri?
Mugwagwa yakaputsika. Vanotitaurira vanoti hanzi vakuru veduwo vanotitungamirira vanoti hanzi mugwagwa hapana transport inokwanisa kuti isvike nechikafu, saka tichaona minzi yekuti chikafu chione kusvika.
Saka imi makaponawo sei munyatwa iyi?
Vava vakateva bhozi, dzimba dzose dzakatoputsika shapisha mvura apa. Mvura yanga yekutanga bhozi isiri mupedyo nerwizi, saka yakadaka kunaya takangoti maybe ndeichapfuura. Saka imando yakangotanga kudonha yekutanga, tikati maybe tikatezera mune imwe raundi yanga yakasimba, tikatoona mvura yakudodi yakutoerera paruvazhe. Takuona paruvazhe tikati regai tidini titize tiende kugomo kakakwirira so pabaubvisizapanoambukira chikova kuti zvinoka vakakwirira ikoko. Saka mvura ini ndakatopota ndatombotorwa nayo bhozi naye nemukadziwo, mukadzi ane mwana. Saka mukadzi nemwana ndoona kubasa kusapota zvakakoyambuka. Ini pendanda kuda kutobhawa ndikazobatira umwe miti ndikazogona koyambukawo tikati namugomo.
Panzvimbo yamuri apa pakashaya vanhu vangani?
Figa rinonesi, ndingataura figa kuti vangani bhozi hapana muziva.
Asi pane vangani vamaviga kusvika pari zvino?
Zvisofa I think 10 ndobvita zvitokwanisa kukuziva kuti zvizati kuvaona.
Saka mvura iyi yakatanga kunaya kumanguvai, chii chakaitika chamakaona kuti zvinhu hazvina kumira mushapa?
Mvura yakatanga kunaya ndingati kuma3 ndopa yakatanga kunaya, but yakangonaya zvaizvaizvo kuti chakakata kuti hanhepo shapushapo mvura ikazonaya. Yanaya tikati ai mvura yedu inodzimuka. Akazoti kuma8 manheru ndopa kanakakapakuita tsaona zvizhinji chaiyo chaiyo, yekuti chero wakarara watoona kuti hamuchararike munhu. Ndokuzobuda vanhu vose vanga vatobuda pai ndakagarisana navo panharaunda iyoyo. Then ndopa takazoplani kuti ngatiyambuke Rwizi apa mvura inge yatozara zvokuzara zvisika. Saka ndakagona kukuyambukawo nevamwewo. Vamwe vana kuzoona kuti vafamba sei bhozi kune kumhiri nekumhiri, saka vamwe vaitizoenda kumhiri vamwe vaitizoenda kumhiri.
Asi apa makukwanisa kuti muchidzoke here pamusha penyu muone kuti zvinhu zvakamira sei?
Hatatombobvepo nhasi.
Hakuna chakasara, zvese zvakaparadzwa.
Zvinhu zvakakukurwa zvose.
Ko, zvatiri kunzwa kuti mimwe mitumbi iri kuwanika kuMozambique, pane vamwe vamboenda here kubva kunzvimbo yenyu kuenda ikoko kunoona kuti zvakamira sei?
Tichiri panapa hapana mbuti wasvika, ende information yasandai hwangu.
Asi manga maudzwa here kuti mubve kunzvimbo iyi kana kuti zvinhu zvakangoitika musina ruzivo?
Hatina kunzwa kuti ibvai, but takangozwa kuti kuchada kuuya ino cyclone. Asi kuti tiuzive kuti yenge kananga nzvimbo ipi haina kunzwa, yangozi ichauya.
Mumwe mugari wekwaRusutu kuchimanimani Washington Mulambo vachitaura vari parunare kuchimanimani kwakare. Mumiriri weManicaland mudare reparamende pasi peurongwa hweproportional representation, amai Linet Karenyi veMDC vanoti basa rekutsvaga mitumbi yevanhu vangadai vakafushirwa nemadhaka mutsaona yecyclone Idai, pamwe nevamwe vangadai vachiri vapenyu vari munzvimbo dzisingasvikiki nyore, riri kuenderera mberi muchimanimani nechipinge. Amai Karenyi vanoti dambudziko guru richiripo nderekuti vanhu vakawanda zvikuru vari kunzvimbo yekwaMutsvangwa havasati vakwanisa kuwana rubatsiro runonzi rwave kupiwa vanhu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Zvinhu hazvisati zvanyatsogadzikana, nekuti kutaura kuno kudai vanhu vari kungoramba vachiwanikwa vakanga vakabvarwa nemajecha nematombo, uye vari kuvatora vachinovavidza. Vazhinji vacho vakuonekwa nenyaya yekuti mvura izvozvo yapera kunaya. Zvakaita kwaMutsvangwa kwandakataura zvenezuro,
ndazokwanisa kubatana nakansela. Saka handitaurira kuti ward 22, ward 21 neiyoyo yake ward 23 hapana kana any assistance yatiyauya. Vati muward 23 paMutsvangwa clinic paya pane madzimai akazvitakura pakwanisa kusvika mishonga. Hanzi mishonga iyauya nemwe helicopter yevamwe varungu, asi yadhilivhara mishonga. Mishonga yaiswa ipapo ngeema ARVs. Then vana vakadzi vaya out of 13, 3 have delivered and vadeliver zvakanaka. Food hapana any assistance yatiyauya. Then as for Ngangu, hanzi Ngangu vakwanisa kuwana chikafu chasvika, asi chikafu izvi chasvika chiri kupoliticizwa. Chikafu chine maziso, kune vanhu vari kuchitsikirira kuti vapanane pachavo. Saka things are not okay. Vazondiudzawo futi kuti izvo vakwanisa kugadzirisa maroads ekuti asvike kwaMutsvangwa by road from Chipping. Saka I think if there is any help, vanhu vanokwanisa kuchienda by road. Vati taane 3 days tichigadzira maroads yayatega endi kwakusvikika.
Vagari vari kubatsirwa nezvinhu zvakaita sechikafu nezvimwe zvakadaro, vari kukwanisa here kunge vachizozvibika? Nokuti tinoona kuti vanenge vachida huni, vanoda mapoto ekubikira nezvimwe zvakadaro, zvimwe zvezvinhu zvakaparadzwa mutsaona.
Hapana kana chekuti vanoshandisa. Saka in other words, utori musha uri kuda kutangwa kubva pane poto, kubva pane mugodhi, kubva pane sipunu. Saka zvinhu zvese izvozvo hazviko.
Saka vari kuita sei chikafu chavari kupiwa ichi?
Kune vamwe vari kupiwa chikafu, kutaura chokwadi handisati ndaziva kuti vari kuzvishandisa sei. Kuda vari kupiwa nezvimwe, asi nzvimbo yandanyanyobatikana nayo inzvimbo iyoyo yandiri kuti havana chavati vatowana. Chekutoti vabike chacho havana. Havana chekuti vabike. Saka itsvo disaster, ende iri kutaura kuno kuzvirorwa zvokuti ikoko chero kuraisichanai. Hurumende yanga yadi kuti tiende inobatsira vanhu ivavo, nekuti mazuva awanda chonga vanhu vasina chokudya. Vana vadiki, vana vacheche vanorarama sei?
Avo vanga vari mumiriri weManicaland mudare reparamende pasi peurongwa hweproportional representation, amai Linet Karenyi veMDC vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kambani yenhare mbozha yeEconet inoti yatumira madrone zvikopokopo pamwe nezvikepe kuti zvibatsire mukutsvaga vanhu vakafa mutsaona iyi pamwe nevachiri vapenyu. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muEconet vafungai mandivei vanoti kambani yavo yakwanisa zvakare kubatsira nemabhokisi ekuviga vafi anosvika makumi mashanu pamusoro pezvimwe zvakawanda zvairi kuita kubatsira nazvo mutsaona yemafashamu iyi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Muri yese yeEconet Group tine urombo zvikuru nezvakaitika izvi. Upenyu hwakarasika nokuda kwecyclone, dzimba dzakaparadzwa, uye upenyu hwevanhu and you know the way people were living their way of life zvakanganisika nokuda kwecyclone. Asi isu sevagari vemuZimbabwe uye sebhizinesi rinoshanda riri muno muZimbabwe, veEconet Group vakamirira Econet Wireless Zimbabwe, Cassava SmartTech Zimbabwe, Liquid Telecom neHigher Life Foundation. Patakanzwa nezvetsaona iyi, takatanga kuti vanhu vanokwanisa kupa mari vape mari. Isu tatapawo $5 million yekubatsira mavictims nemasurvivors ecyclone. Uye takatangawo kupa an EcoCash biller code inoitwa iyo 320041. Ikuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsire kureiza mari. So tingati from the fundraising effort iyoyo, just from our side and our customers and these well-wishers in Zimbabwe, we have raised close to 340,000 as we speak. Then more specifically, tangati tibatsira on the ground, tangati establish command center yedu isusu yeEconet kwaMutare. Tangati tichishanda zvakare nere EcoSure vakadonata macoffins 50 akatodeliver iko zvino kutaura kwatiri kuita atoreko.
Tiri kunzwawo kuti muri kushandisawo zvakare unyanzvi hwemadroni mukutsvaga vapenyu nevakashaya. Mukatiudzawo zviri kufambawo sei?
Thank you very much for that question. Tiri kushandisa technology yedu inosanganisira madrone atinogara tichishandisa patinoita basa redu rekuita deploy our network, patinoita rollout kana kuisa mabase station, tichiita signs dziri kushure kwazvo kutiona kuti anofanira kuitwa papi, anofanira kucover nzvimbo yakakura sei, tinoshandisa madrones iwayaya. Saka tiri kumashandisa kuti aende kunzvimbo dzose dzakaaffectwa necyclone. Iko zvino ndinotenda tine madrones angaite 5 nemahombe chaizvo akatobva kusouth africa ari kushandiswa iko zvino. Anooparetwa kukwira mudenga otanga kuenda kunzvimbo dzose dzingasviki vanhu because kuri damaged, otora mapictures mavideo pictures ezviri kuitika, odzika muzasi zasi achipinda mese mumapani, achienda mahombekombe NGV, achipinda mumagoronga achitora mapicture obva adzosa kucommand center. Wotarisa mavhidhiyo iwaya woona kuti apa pane vanhu masurvivors, vanhu vakapona, wobva vaenda manje nemahelicopter panzvimbo iyoyo kuti vanobatsire vanhu vavo. Kana vari vanhu vakarasirwa noupenyu hwavo voenda zvakare nevanhu vekuarmy vatiri kushanda navo, vonotora vanhu ivavo vochengetwa. Saka ndozvatiri kuita iko zvino, uye basa iroro riri kutoitika iko zvino as we speak.
Tichitarisawo nyaya dzekufambiswa kwemashoko, ndo chimwe chechinhu chinenge chakatikoshei. Tinonzwa kuti vazhinji vari kutadza kuti vange vachibata hama neshamwari kuti vavafonere. Pane zvamuri kuitawo here? Tichiona kuti Econet ndo yakanyobatawo nyika munyaya dzemashoko idzi.
Thank you very much again for that question. Iko zvino taona ichangoitika. Takatumira maengineers edu kunzvimbo yeChimanimani neChipinge. Zvazvichinetsa kusvikako, uye ndikati inini the first day zvichingoitika, taura chokwadi hatina kutombokwanisa kusvikako. Takanga tawana mahelicopters ekuti tisvike kunzvimbo idzodzo, but there was poor visibility uye kwanga kuchipunaya. Uyewo nyanzvi dzinoona nezve madisaster nemaemergency dzatatishanda nadzo ekuCPU vekumaz and so on, vakatiadvisa kuti timbomire panguva iyoyo. Kuchingochena takabva tapinda munzvimbo idzodzi, tikatanga nekuona kuti tichibatsira vatanga tinavo batsire masurvivors, right? Saka tainotora vanhu vanga vakuwadzwa, tichivapinza mahelicopter emanzi nemamwe mahelicopter atanga tahaya isu seEconet. Uye takabva tatanga kuenda pane mabase station edu, idha akanga arohwa kana kuti akanga apererwa nekozi nokuda kwedisaster iyi. Magetsi anga asiri kusvika up to now, nzvimbo zhinji hadzina magetsi ikoko even as we speak. Saka takatanga kuisa diesel ma generators emabase station edu kuti atange kushanda zvakare. So we have got right now probably about 60% or more of all our assets, my base station edu ese ari muzvigwedzo zvomuchipinge nemuchimani mani ari kushanda, they're up and running, katisisa madiesel and they are running around the clock, so that vanhu vanokwanisa kudi vanokwanisa kutaura. Tangatichipawo zvakare phone neairtime kune vese vatiri kushanda nawo from the ministry ye urban councils and the CPU, Air Force, Zimbabwe Republic Police, Zimbabwe Defense Forces vatiri kushanda nawo ikoko, vanenge vane need yekutaura tiri kuvasupporta. As you know, this is we are a telecommunications company.
Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mukambani yembozhanhare Econet vafungai Mandivei vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mumwe mutongi wedare muBulawayo arasa nyaya yanga yachipomerwa mutori wenhau ari murwiri wekodzero dzevanhu achitorawo mafirimu senzele Ndebele. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare raMajor Street vaFranklin Mukwananzi vabvuma chikumbiro change chaitwa negweta raNdebele chekuti nyaya yake isatombonzwikwa zvachose mudare, vachiti hapana chinoratidza kuti akatyora mutemo. Ndebele akasungwa nezuro mushure mekunge anzi aiva awanikwa aine zvigaba zvakashandiswa zvehutsi hunokachidza kana kuti tear gas canister. Akasungwa paState House yemuBulawayo apo paitwa musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevemasangano akazvimirira ega. Anga achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, izvo zvinorambidza kuti munhu ave nezvombo zvinogona kukuvadza vanhu kana kuti kuita zvinhu zvinokanganisa runyararo. Asi vamukwananzi vatora nguva yavo vachitsanangura zvinotaurwa nemutemo panyaya yekuwanikwa munhu ane zvombo zvinogona kukuvadza kana kuuraya uye mhosva yezvinhu zvinogona kukanganisa runyararo. Muchuchisi vangatazo dlodlo vange vasimbanere kuti nyaya yaNdebele inofanirwa kunzwikwa mudare nekuti ane mhosva. Vasitole vati kunyange hazvo nyaya yaNdebele yaraswa havazi kufara nekuti angadai asina kumbobvira asungwa.
Mutongi abvumirana isu kuti zvese zvaitika angari mahombwe. There was no reason for him to be in court. You don't need a rocket scientist kuti uzive kuti a cartridge is not a bullet. Inini, only what I'm saying is someone was overzealous and it has costed a man a day in prison. It's unfortunate.
Ndebele mukuru wesangano rinoburitsa nhau paInternet reCenter for Innovation and Technology kana kuti site. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuguta rebaira ku Mozambique iro rakafukidzwa nemvura vachakamirira rubatsiro zvitevera kurohwa kwakaita kwakaitwawo kunyika ine dutu mpengo recyclone Idai. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana nhasi kumarinda eNew Zealand apo vanhu makumi maviri nevatanhatu pavanhu makumi mashanu vakapfurwa ndokufa mune imwe nzvimbo inonamatirwa nevechitendero chechimuslim vakapfurwa vakafa uye nhasi vanga vachiradzikwa. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kutarisirwa kukunda kunyange hazvo chasangana nematambudziko akawanda munzira yemutambo wacho we2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville nemusi wesvondo. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chikwata ichi nezviro chakatadza kuita gadziriro yacho munandare ichatambirwa mutambo uyu yeNational Sports Stadium. Mushure mekubvarirwa kunze kwenhandare iyi nevaridzi vayo veMinistry of Local Government and Public Works zvichinzi veZifa havana kubhadhara mari yekushandisa nhandare iyi. Pamusoro pezvo hapana chivimbo chekuti kapteni wechikwata ichi Knowledge Musona achange ari munhandare nesvondo sezvo madhokotera eMawarriors achiri kurwisana nekuona kuti anaya pachiri nenguva kwasara mazuva maviri chete kuti mutambo utambwe. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge mumwe mutambi wechikwata ichi anovimbwa naye Mabelas Nakamba asiri kutamba neCongo mushure mekukuvara achitambira chikwata chake cheClub Brugge kuBelgium. Mawarriors haasi kuziva zvekare kuti vachatambisa zvipfeko zvipi mushure mekunge zvipfeko zvavaive vavimbiswa kubva kuUmbro yekuUnited Kingdom zvisina kusvika sekuvimbiswa kwaive kwaitwa Mawarriors nevatsigiri venhabvu avo vaidawo zvipfeko zvakafanana nezvevatambi vavo. Mawarriors nhasi vaiita gadziriro vari muYada Complex vachinzi vachapedzisira gadziriro iyi vari muNational Sports Stadium mangwana mangwanani. Asi murairidzi weMawarriors Sande Chidzambwa haasi kutarisa zvese izvi achitaurira vatori venhau kuti vatambi vake vajaira zvinhu zvakadai achiti ari kuona Mawarriors achisimudza chaunga nekukunda nesvondo. Vatambi vangu vanofarira mitambo yakaoma zvakadai. Ndiri kuona vachifadza nyika yese nemusi wesvondo. Mutori wenhau dzemitambo vaLeopold Munende vanobvumirana naChidzambwa vachiti ivo Mawarriors asangana nematambudziko akadai kakawanda zvekuti havasi kuona zvichivatadzisa kukunda.
Takavaona marovera vakaita Liberia after my preparations mamwe angakadhakwa emuno angaitwa neZifa, but because vanga vari motivated enough takairova 3-0. Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, vanoda kudzokera kwavanga vari last time. Saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure game iri tinowina.
Mawarriors ari kungoda point imwe chete kubva mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafinal eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Manager wavo vaWellington Pandare vane chivimbo chekuti Mawarriors ari kutora kwete point imwe chete asi mapoints ese matatu.
Tikutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo tiende kuEgypt. Kwataenda katatu kese timbopfuurawo pagroup stage timboendawo kumberi.
Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri pamusoro pegungano iri nemapoints manomwe, mapoints maviri pamusoro peCongo DR uyezve mapoints matatu pamusoro peLiberia neCongo Brazzaville. Nevatambi vechikwata ichi vari kuona pasina chiri kuvanetsa mumutambo uyu sekutaura kwemubati wepagedhe George Chigova.
Hapana zvatofanira kuchinja, game plan yedu ndiyoyo, so we don't have much pressure. Ivo ndivane pressure yakanyanya yekuwina.
Vanotevera mutambo uyu vari kutarisira kuti vamunangagwa vachabuditsawo mari yekupa vatambi ava kuti vakunde mumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe yese iri kutarisira kuti Warriors achavasiya vari mumafaro pachapera mutambo uyu nenguva dza 5 nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndini Blessing Zulu. Musakangana kuti mulive talk tichitaura nyaya yedutu mupengo. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.